Basa iliyokalisa pa uyu pa newspaper. Vaita kuisa basa iri varisa vaitura mota dzoku South Africa. Saka munozopa mutimo wedu wechitransport wavhoaramba kuti mota dzoku South Africa dzingazvitura basa munomwe here muZimbabwe kuenda kuKigali. Isusu vanhu vemuZimbabwe varipo ndokusiya kwavaita mota dzoku South Africa chibasa. Nobva taona basa isu vanhu vemuZimbabwe kuti tibve kuZimbabwe tichabve kuRwanda. Ndomana rakaita basa iri.
Saka makahaiwa nani pamakapiwa basa iri uyezve mainzi muri kupuwa mari yakamira sei zvakazofamba sei kuti muwanikwe imi maakuTanzania musina kuzosvika kuKigali.
Basa iri zvarakaita rakaiswa mubepa asi vanhu vari pamberi vatinoti isu varungu vedu vatinoti vari pabasa vakomana vekuTanzania. Basa iri pane pakavakwa parliament yekuZimbabwe. New parliament yekuZimbabwe yakavakwa kuMount Upton. Yakapera vachaina akavaka that parliament. Vakabvaita zi aona basa futi kuRwanda. Aona basa kuRwanda nobva tino vatransport zvichi zvinhu zvese zvataenda vanavo kuenda kupi kuRwanda. Ndomaona rakaita basa tataona mubepa isusu. Asi vanhu vamberi matanzanieni hatizi zvati sei basa iri rakazowanikwa matanzania ari kumberi iro basa raitwa muZimbabwe. Hatizi chii chakaitika ipapo izvo.
Kambani yacho inonzi chiistarai?
Kambani inonzi Simba Logistics and Equipment Supply.
Saka imi muri kuZimbabwe makapiwa mari yakawanda sei?
Tiri kuZimbabwe vanhu ava zvavakaita manjeka. Vakati offer 70% yemari yatakanga tawirirana. Asi as far as concerned takazodiscover kuti vanhu pamari yayo yakuti 70% ka vakanga vatinyepera. Nokuti ivo kumachina vakati tikupa each kambani tikubhadhara 20,000 pamota. Asi takazodiscover pa 20,000 pamota tipapa iri 11,000. 11,000 yataupa iri 11,000. Ndiwo mari yakati ivo ndivo vari kubhadhara 11,000 pamota. Asi kumachina vakati vari kubhadhara 20,000 pamota. Saka 11,000 vakabva vati pa 70% kuti takawana ma 7,000. 6.5 vazhinji vacho ndo mari yakadi yatakawana.
Pane zvimwe here zvavakavanga vakavimbisa kuti vari kukuitirai?
Zvavakatirimbisa zvokuti nyepera ndezvekuti ivo vari kuti create maboda. But maboda vanoda kuti matakagarisa kusvika contract yedu yapera. Tisina kuti tichaenda. Contract yedu yakapera tichiri patunduma. Uye bvai isaikafukura nemafambiro atinoita isusu. Kuti pa from Harare to Kigali which means kuRwanda. Taikwanisa kupafamba kuti pa 7 days kunenge tasvika kuRwanda. And then for 7 days tinenge tadzoka. But takata a month tisina kuti tasvika.
Saka pari zvino zvii chaizvo zvamakatakura uyezve maakufunga kuita sei manje?
Isusu chemo chedu chaizvo chatinacho ndechekuti taida kuti dei takwanisa kuti customs yekuTanzania dei yawirirana nesu. Takwanisa kudzikisa zvinhu izvi muTanzania mucustoms tozvisiya since contract yedu yakapera. And then kana ivo vachida kuti tiendeze mberi kutanga kuti pabalansi yedu tiri panapa. And then towirirana kuti panew contract votipa kuti mari yedu kana vatipa mari yedu tobva takontinya tinodzikisa zvinhu zvavo kutokati vachanomira kumberi. Nokuti so far vari ikoko vari kutambudzika kuti voita sei kuti vadzoke. Right now vari kutambudzika vaka offloada vane 3 weeks.
Kune vangani vatova kuKigali pari zvino?
Kune 21.
Ende vachiri ipapo pamuri bhodha iri nderenyika dzipi nedzipi?
Isu patiri panapa tiri pabhodha reTanzania neZambia asi tiri kuTanzanian side.
Saka muri vangani? Saka mota dzakakontrakta dzakawanda sei?
Mota dzese pakontract dzanga dziri 40 asi pa40 papane mota 8 dzekuTanzania. Saka dzekuTanzania dzakatosvika dzikatofloda kuti vati vakaofloda vakapuwa mari kuti vati vakatya vanhu kunyika kwavo.
Apa saka zvii zvacho zvamakatakura?
Zvinhu zvatakatakura zvakasiyana siyana. Inini ndakatakura dump truck ne TLB wangu anoshanda nayo kambani akatakura front end loader ne concrete mixer. Vamwe vatakura kuti matipa.
Saka pari zvino mukataura nekambani yenyu iri kuti chii?
Kambani yedu manje isusu iri kuZimbabwe vari kuti no mbotaura nevanhu vecustoms mone munokwanisa here kuti muwirira nevanhu vecustoms mukwanise kusiya zvinhu zvachona izvozvo. Nokuti tivenzerere kumberi munosvika munotambudzika maakure kure. Zvine ani mutambudzika muchiri padhuze pekuti zviri nani mukadzikisa muri vapo zviri nani munokwanisa kudzoka pari padhuze tinokwanisa kukombanzira kuti mudzoke.
Ko ivo veSimba kambani yakakukontraktai vari kuti chii?
Kambani zvayakaita manje ikambani yemumhepo. Nokuti kune imwe kambani hombe inonzi Simba Logistics iri kunoko. Saka vakomana ava vakabva vanyora kambani yoti Simba Logistics and Equipment Supply. Kuri vati muri zveke Simba Logistics anozikanwa nekambani hombe iri kunoko akafonerwa nevanhu vecustoms nezuro vakati kambani yatanyisa zita rangu. It's not the first time, it's not the second time. Saka inda kutochinja chii? Ndakutochinja zita rekambani yangu. Asi ndakuti nditaure nevakomana ivavo zvavambira zviti hazvisi right. Nekuti panapa patunduma neZambia haina office. Agent wacho nangari angomira pasi pemuti kwamuona kwamuti office haana zvichiwo takazvionani. Anga akakumbata mapepa ese akaisa muchitsangani bheki. Havana office panapa. Panongorina rana chiita kwezvemapepa chete. Vashandira vakomana ivavo. Vakomana avavo vanongori two haisi kambani. Nokuti as far as content, vamwe vedu vakatomboenda kudhava kuti kambani iriko here zveshuwa. Vasvika ikoko manje vakasvika vaimbonzi vaisangane havana kubvuma kuti vasangane kuofisi. Vaimbosangana mutaundi havana kubvuma kuti vaoneko kuofisi yavo kuti havana ofisi vakomanavo vachose.